manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kare manera anasi uri musi wechina chivabvu 21 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vava makumi mana nevasere uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvino izvi kunana Harare Central Police Station varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama nekuti havana cheuviri havana chekuvararamisa saka mitemo yacho iri kutsikwa navamunangagwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo
mitemo inonzi iri kuda kudzipa nehurumende munguva yelockdown inonzi ichanyanya kuomesera varombo avo vari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara
iko zvino tatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvino munomucheke dhii mutiritozvati panhingi pane munhu akabva joni asi havasi kumuindisa kuti aende kukwarandai kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here iko zvino chigwere chadova muno mumasingo saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nekuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe
vagari vazhinji mudunhu remasvingo votyira kuti kupararira zvakanyanya kwecovid-19 kungangoitika mudunhu ravo sezvo vanhu vari kubva kusouth africa vari kupindamo vanhu vasina kuongororwa sezvinodiwa nemutemo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vandu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mana nevasere zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vaviri vaine chirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere ichi kumasvingo, mumwe chete zvakare akawanikwawo aine chirwere ichi kuMidlands muongororo dzakaitwa nezuro wakare. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri gumi nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Zuro hurumende inoti yakavheneka vanhu vanosvika mazana masere nemakumi matatu uye vanhu vaongororwa muZimbabwe kusvika pari zvino vava zviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere ane makumi matanhatu nevaviri kana kuti 32,862. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika pamamiriyoni mashanu ane zviuru makumi maviri nezvinomwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 5,027,732 kuchituo vafa vasvika pazviuru mazana matatu nemakumi maviri nezvisere nemazana manomwe nemakumi matatu kana kuti 328,730 vanhu vavhenekwa utachiwana pasi rose vanonzi vadarika mamiriyoni gumi nevaviri kana kuti vadarika 12.6 million. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni nechidimbu kana kuti 1.5 million uye vafa vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu kana kuti 93,000. Izvi zvinouya panguva iyo hurumende yekuZimbabwe iri kunzi ine urongwa hwekusimbisa mutemo welockdown paine kutyirwa kuti chirwere checovid-19 ichi chingangosimba kudarika zvachiri iye zvino munyika. Mamwe masangano anonzi ari kunyunyutawo kuti vanhu vari kunyanya kufamba-famba izvo zvinonzi zviri kuita kuti mutemo uyu ushaye basa. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo Vanonzi vakaudza bepa naure Daily News kuti hurumende ichawedzera mauto nemapurisa mumigwagwa senzira yekusimbisa mutemo uyu uye kusimbisa mitemo yeWorld Health Organization. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji. Asi nyanzvi munyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko riripo nderekuti mitemo iyi iri kunyanya kuomesera varombo avari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaguhu.
Hongu jonga, ini ndinoti dambudziko recoronavirus idambudziko ratichinaro kwechinguva chakati kuti. Saka zvakakosha kuti hurumende irambe ichiongorora mamiriro akaita zvinhu munyika maringe necoronavirus, ichiita zvainokwanisa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Panyaya yekuwanza maroadblocks nekuwedzera mapurisa nemasoja, ndine dambudziko napo ipapo pakuti zvatiri kuongorora isu tiri kuona sekuti lockdown iyi iri kuitirwa varombo, haisi kubata vapfumi. Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvino izvi, even kunana Harare Central Police Station, varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama nekuti havana cheuviri, havana chiri kuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kubviswa navamunangagwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo nevakuru makurukota ehurumende nevamwewo vari kumusoro ikoko, havasi kudzika kuvanhu kuti vabvunzewo vanhu kuti zvingaitwe sei kuti nyaya iyi igadziriswe.
Asi kavaMaguhu, tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vari kuramba vachingofamba-famba kunyange vanenge vasina zvekuita zvokuti zvaakunetsa kuti paonekwe kunzi mutemo welockdown uyu uri kuchengetedzwa.
Ichocho ndo chinonzi chokwadi. Zimbabwe ndingati nini 94% informal economy. Kunyangwe vacho vari kunzi vari pamabasa vakaita semateacher, vakaita semanesi, ungaupenzi kuti minister kana kuti whosoever afunge iye kuti vanhu ivo vari kurarama nemasalari avari kutambira ari less than $100 pamwedzi. Vazhinji vari kurarama nekutengesa chino nechocho, vamwe vairaramawo nekungobuda vachinotenga zvinhu kunana South Africa vachiuya vachitengesa muno. Saka izvozvo ndo zviri kukonzera kuti varombo vakavanda vazare mumatorongo nekuti vanhu vari kutsvaga kurarama. Ikonomi yedu ndeyekuti munhu zvaanoshanda zuva iroro ndo zvaanodya manheru.
Imiwo zvii zvamunokurudzirawo kuti zvinge zvichiitwa nehurumende kugadzisa matambudziko amataura?
Isusu chatiri kukurudzira ndechekuti hurumende ngaitaure nevanhu muZimbabwe. Hurumende ngairege kungodzika mutemo vasina kuita yatinoti consultation.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vachirwira kodzero dzevanhu vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Vagari vazhinji mudunhu reMasvingo umo mave nemunhu mumwe chete ane COVID-19 vanoti vava kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira zvakanyanya mushure memashoko ekuti kune vanhu vakawanda vari kubva kuSouth Africa vasiri kuvhenekwa chirwere ichi. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Munhu wekutanga kuva nechirwere ichi anonzi akavhenekwa ari panzvimbo yeMasvingo Teachers College Quarantine Center. Zvinonzi munhu uyu akabva kuSouth Africa uye acharamba ari munzvimbo yequarantine achiongororwa nanachiremba. Asi vamwe vagari vemudhorobha vanoti nekuda kwemashoko ekuti chirwere chave munzvimbo yavo vava kugara vakabatira hura mumaoko apo uwandu hwevanhu vari kudzoka South Africa vachijamba bhodha huri kuwanda. Mumwe mugari wemumusha wemucheke D vaFrancis Tangire vanoti pane mashoko ari kufamba anoti kune vanhu vakabva kunze kwenyika vasina kana kumbonoongororwa.
Iko zvino tatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi muno mucheke D muchitoziva kuti panhingi pane munhu akabva Joni asi havasi kumuindisa kuti aende kukwarandaini kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasvingo, saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe. Saka tachida kutoti ivo vanhu kana vanenge vaona munhu anenge abva kujoni ugone ambogona kumboenda kukwarandaini uko kuteachers.
vatafadza maombera avo vanogara mumusha werujeko vanotiwo vanhu vari kutsoka ava vanofanira kuendawo kunzvimbo dzekwarandani kuitira kuti kutapurana kwechirwere ichi kuite kushoma
utano hwedu neupenyu hwedu nevanhu vari kudzoka vasingadi kuti vaende kumakwarandaini ini kutaura kuno kwandi kutoita tiro nehama yedu yakatobva kusouth africa ikatodzoka pati iko zvino ari kukwarandaini ari kutedza zvokudiwa nehurumende yedu zvokuti vanhu ava vari kuwandwa vari kuwaniswa nedzimwe hama dzavo I think zvichakonzeresa kuti isu tikwanise kubatira chigwere icho chiya chichitapukira kwatiri nenyaya yekuti kune vanhu vari kuviga hama dzavo saka izvo hatizvikurudziri mune vagari vemuno murujeko tinoti kana munhu achinge adzoka munhu ngaate sei ngaende kukwarandaini vese vakadzoka please tinokumbisa kuti kana kumuna waona asina kudzoka asina kwarandaini munhu ngangodzoka tese aende kwarandaini madhezi mashoma shoma ini zvinopfuura
vachibudisa mashoko ekuti chirwere chavemo mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irimai vakurudzira vagari kuti vasavanze hama dzavo dziri kudzoka uye vavakidzani vamhangare kubazi ravo kana paine vanhu vari kupinda munyika vasina kuongororwa
saka tikukurudzira vese vari kupinda kuti vapfuure nekukwarandaini senda imi munzvimbo menyu kana miinaana womunoziva kuti uyu akabva kunze kwenyika mukurudzirei aende ando atestiwe kana zvichinetsa vamwe vanoshaya kuti toziisa sei ponai pa2019 motaura izvozvo kuti tine munhu ari pano akabva kunze kwenyika uko akanga kungova ari panext door taurai aende kutestwa izvonezvi taane kesi imwe chete inoratidza kuti korona tinayo munzvimbo medu saka ngatirwisani nayo tiri pamwe chete ngatibatsiranei nekuaidentifya vanhu vakaita sei wavo
sangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Red Payers Alliance kana kuti mura ratsinhirawo richiti vagari vasavige hama dzavo dzinenge dzadzoka nekuti izvi zvinogona kukanganisa utano hwedhorobha rose vanoona nezvekufambisa kwebabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vanoti sangano ravo rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari kuti vasavige hama dzavo mudzimba uye vavakidzani kuti vamhangare vanhu vanooneka vachityora mitemo yenational lockdown
takaparura programu yekudzidzisa vagari zvakakoshera kuti hama dzavo idzo dziri kubva kunzvimbo yakaita sesouth africa dziende kukwarantaini uko kwavanonoongororwa uye nekutestiwa kuti havana here korona zvakare tiri kudzidzisa vagari kuti vakange vaona hama vadikani kana vamwe vari munharaunda vakajamba mabhodha vakazviviga mudzimba ngavazivise vetask force kana mapurisa kana vezveutano nokuti izvi zvakakosha kudzivirira ivo nemhuri dzavo sezvo chirwere ichi chichikwanisa kuparadzira nokuda kwehama idzo dzavanenge vakaviga mudzimba
vachitaurawo nevatori venhau nhasi sachigaro wekomiti task force mudunhu remasvingo uye vari gurukota redunhu vaezra chadzamira vati komiti yavo iri kutaura nevanochengetedza runyararo kuti vawedzerwe kunzvimbo dzebhodha dzinojambwa nevari kudzoka zvisiri pamutemo kuti vasatize kuenda kunoongororwa vachadzamira vakurudzira vagari vemasvingo kuti vasarohwe nehana nemashoko ekuti chirwere ichi chave mudunhu ravo vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kurwisa chirwere ichi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko munyika vaniki mangwana vakabudisa mashoko ekuti mudunhu remasvingo rine nzvimbo nhatu dzinochengetwa vanhu dzinoti rupanganwa iyo ine vanhu makumi maviri nemumwe masvingo teachers college iyo ine vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe uye masvingo polytechnic iyo ine vanhu zana negumi ndakamira studio 7 ndiri masvingo ndini Godfrey Mutimba
sangano mashanu anorwira kodzero dzevanhukadzi anyorera gwaro renyunyu Commission yeZimbabwe Human Rights Commission achikurudzira kuti komisheni iyi iferefete kupambwa pamwe nekutotywa kwakaitwa madzimai matatu eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Masangano abatana mukuendesa gwaro kukomisheni iyi anoti Women's Academy for Leadership and Political Excellence, We Lead Trust, Economic Justice for Women Zimbabwe, Female Prisoners Support Trust, pamwe nereimba mukadzi. Masangano aya anyorerawo nyunyuto dzavo kumakomisheni eZimbabwe Gender Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission. Madzimai matatu eMDC ari kurapwa ari muchipatara mushure mekutotywa kwaanoti akaitwa ari mumaoko emapurisa. Asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekutotywa kwemadzimai aya. kupambwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance nhatu nemusi wechitatu svondo rapera dzinoti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth League muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurungi wemisangano yevechidiki muzvare Netsai Marova yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vatatu ava vanoti vakatorwa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station vakanoshungurudzwa kunzvimbo iri kubhindura. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti pave kuda masangano akaita seUnited Nations kuti apindire nekuti vashaya chivimbo nemapurisa nehurumende iyo inongoti iri kuferefeta nyaya idzi asi pasina anosungwa. Vamiriri veAmerica, European Union nedzimwe nyika muZimbabwe vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekushungurudzwa kwevanhu munyika, vakati dzinofanira kuongororwa zvakadzama. Asi vakawanda mubato reZANU-PF vari kutsika madziro achiti dzimwe nyaya dzekupambwa kwevanhu ngedzemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiva mavhinga. Totanga kunzwa kubva kuna vamavhinga.
Nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe vachishungurudzwa vachirohwa zvakaomarara nezvikuitwa zvimwe zvinonyangadza zvinoshoresa dziri kuwanda mukati meZimbabwe kunyanyanyanya mumakore maviri apfuura. Vari kuita izvi havasi kunyatsozivikanwa nekuti kubva pakatanga nyaya yekupambwa kwevanhu hapana kana mumwe chete zvake akasungwa kana kumiswa pamberi pematare edzimhosva achinzi uyu akapamba. Asi pane munongedzo wekuti zvichida zvine chekuita nehurumende nenyaya yekuti vese vari kupambwa vanoshoropodza hurumende. Tikatora vaya vanoita zvekusekesa vanhu muzvare Samantha Kureya, vakapambwa vakaroverwa nyaya yekunzi muri kusekesa vanhu muchiita semunonyomba vatungamiri venyika. Zvakarewo Dr. Peter Magumbei pavaitungamirira nyaya dzekuratidzira dzana chiremba ndopavakatorwa vakapambwa vakaitwa kafira mberi. Zvakarewo vaObert Masaraure, mukuru wevarayiridzi vekumaruwa, vakashungurudzwawo nenhau imwe chete yekunzi kosei muchiita sekuti muri kupandukira hurumende. Tine vamwezve vanosanganisira Tatenda Mombeyarara vakashungurudzwa zvakare vachitaurwa kunzi sei muchida kumukira hurumende. Zvakarezve tikatora nyaya yana muzvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri naNetsai Marova tinoona kuti vakatanga vasungwa nemapurisa vakanzi vatyaire motokari yavo kuenda kuHarare Central Police Station kwavakanosiya mota ndokutakurwa nevamwe vanhu kubva Central Police Station. Kureva kuti vanhu ava vanoita izvi vanenge vakapakatira pfuti dzinoratidza kuti zvichida nedzemauto kana mapurisa. Zvese izvi zvinonengedzera kuti vanhu vari kuita izvi zvichida vari muhurumende.
Kova mugwadi nyaya yekuti motokari yaidrivewa naHonorable Mamombe yakawanikwa pamapurisa, handi here nyaya iyo inoratidza kuti mapurisa acho ane chekuita nenyaya iyi uye vari kutiwo vakabatwa paroadblock kuWarren Park?
Saka munofunga kuti mapurisa angapamba munhu otora motikari yake oipaka kustation kwavo iye munhu achitsvakwa? Sokuziva kwandinoita zvangu, mapurisa omuno haana kupusa semapusira munofunga kuti akaita kana kuti semapusira vanofunga kuti akaita. Zvose zvavari kutaura izvi idrama, ende drama iri chandinongoda kukudza henyu ndechekuti kunonoka risati rabatwa chete, asi shamu yavo inomunyu iri kuuya. Mhosva iripo ndeyekuti vana ava vakavayoleta mitemo yelockdown sekuparirwa kwayakaitwa nomutungamiri wenyika yekugara muDzimba. Mune CID muno vakomana vakatrenwa uye vakadzidziswa kuongorora nekuita forensic investigation. Zvose izvi vachazvibata zvose izvi. Mashoko avadhewa mavhinga haana chaanoti katyamadzika kana kuti vhundutsa isu, nekuti ivo tinovaziva vari umwe wevanhu vanogara matare nemaorganizations anorwisa nyika ino.
Asi vamugwadi, pane humbo wekuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Takamboona vana muzvare Justina Mukoko vachipambwa mapurisa achimboramba kuti havana, asi vozoonekwa vari maoko emapurisa. Zvinoitika muZimbabwe asi hazvizonyatsoongororwa hazvo kusvika kwekupedzisira.
Aiwa, izvo zvinozikanwa kuti mwanasikana iyeye wakasangana netsaona. Pati tsaona yakasangana nayo iyi koitaureika munguva yayo, tsaona iyi yakaitika muold dispensation. Saka ima hamutori mhosva dzakaitirwa munguva yeutongi hwavamugabe mouya modzitsveta patebhuru yavamunangagwa. Aiwa, tingashande tichidarozvo.
Vamavhinga, pindurai tinzwe, tingakumire iripo.
Hakuna masangano ari kurwisa Zimbabwe. Kwese uku kungovhunduka pasina vamugwadi nevamwe vavakuzano PF nemuhurumende. Kana vachiti vanhu havasi kupambwa, ko vanoregerei kuvhura voti vemasangano United Nations vanomirira nyaya dzevanhu vanopambwa kana kuti vanoshungurudzwa? Ngavapinde vaite tsvakurudzo yavo isina anovhiringidza. Ngavakoke veAfrican Commission on Human and People's Rights kuti vazvionere kuti ichokwadi chiri kutaurwa navamugwadi kana chiri chokwadi.
Ko vamugwadi iro danho reMDC rekuti haisina chivimbo nemapurisa emuZimbabwe, nekudaro ongororo yakufanira kuendeswa kuUnited Nations.
Vanomhanyira zvinhu zvekuna naUnited Nations ingasadhakiri munowana.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Manzwo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiva mavhinga. Vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Nhengo dzechitendero cheIslam idzo dziri pakati pemwedzi wekutsanya weRamadan dzinoti kunyange dzisiri kuungana nekuda kwechirwere checoronavirus dziri kutora mukana uyu kuverenga Koran dziri kudzimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutendi wechiIslam muchegutu vaidi chiutila vanoti chirwere checoronavirus icho charura pasi rose hachisi kuvatadzisa kunamata.
Ramadan haina kunyanya kuafektwa zvayo because the practice itself yaramba iripo yokuti tinotsanya netimetable yedu semakore ese.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mukuru muchitendero ichi muchinoi, Sheikh Balila Madi.
During this corona situation kurutonakidza because atisini, we are experiencing calmness because hakuna, you know, too much hard work, you know, too much here and there, namo satakangogara mudzimba tichiverenga Korani, Korani yedu tichive tichita ma prayers, ma extra prayers and praying.
Vamadzi vanoti chirwere checovid-19 hachisi kuvakanganisa zvakanyanya sezvo vachisungirwa kudya zuva risati rabuda mudzimba dzavo uye vanofanirwa kuzodya zuva ranyura mudzimba dzavo zvakare.
Kudya tiri kudya hapana zvokanganisa necorona. Vari kumwa and the like, all these are done during the night mudzimba. Saka we don't go to the public, we don't go out there tichimwa kana tichita sei. Saka tinongodyira, that is when we are beginning the fasting, it is during the pre-dawn and so on.
Mumwe mutende wechiIslam vaBinaya Ibrahim vanoti mutende anenge atadza kutsanya nekuda kweutano hunenge husina kumira zvakanaka ane mukana wekutsanya kunyange Ramadan yapfuura chero achizviita mukati megore imwe Ramadan isati yaitwa.
Akanakira mutsano wedu kuti umanikidzi zvausingakwanisi kuita panguva iyoyo unozozviita kana wagona.
Mumwe mudzidzisi wechitendero cheIslam vaKasim Busila Isa vanoti havachisvikani zvakanyanya nenyaya yechirwere ichi vachiti zvakatonyorwa kare muKoran mugwaro raBukhari kuti vanorwara vanopatsanurwa kubva kune vatano pazvirwere zvekutapuriranwa. Ramadan mwedzi unokosha wechitendero cheIslam apo nhengo dzose dzinozivikanwa kuti maMuslim dzinotsanya kubva mangwanani zuva risati rabuda kusvika panonyura zuva. Panguva yekutsanya hapabvumirwe kudya, kunwa kana kuputa fodya uye kuita zvepabonde. Gore rino Ramadan yakatanga musi wemugovera 25 kubvumbi kusvika musi wesvondo 24 chivabvu. Chitendero cheIslam chinonzi chine vatendi vanosvika bhiriyoni rimwe chete nechidimbu pasi rose. MuZimbabwe vazhinji vari muchitendero ichi vanowanikwa mumadhorobha, mumigodhi nemumapurazi. Asi nekukura kuri kuita chitendero ichi icho chinonzi chine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru chave kutambirwawo mumatunhu mazhinji ekumaruva munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguye kuti timonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zveshuwa ngatishinge yana mai nomunamato tinamata nokuti isu ana mai tisu tunotoita take care. Kwata sezvizvi zvana baba chavo nyaya dzavo ndidzo kungotaura zveforge kuti dei forge yavhurwa dei doro ravhurwa. Haatombofungi kana kuti mwana anodai kudya vana vari kumusha haana kana basi nazvo zvaanofunga ndezvefodya nedoro. Saka isu sezvo tiriso takadzitakura idzi 9 months ka tisinoziva kurwadziwa kwazvo. Saka ngatirambei takashinga tichishingisana nevamwe nekuti mazuva ano hatichasi kuenda kudzisvondo kundoungana nevamwe. Saka ngatishingei tichingobatsirana pamasocial media ipapa tichinamata pamwe chechisimbisana. Ukatarisa vamwe anamai ndiye mai ndiye baba. Saka zvinhu zvine zvichirema izvozvozvo kuti munhu unotozopesira atova neBP depression ine yatova maari nokuti une yakufunga kuti soka iye zvizvi ndaane 2 months ndisingaindi kundoshanda kwacho. Enda uzivi futi kuti kundoshanda kwacho tichaenda rini. Saka zvinhu zvine zvichitonetsa unovava kutozorwara. Saka ngatisimbei kunyengetirana tichisimbisana nevamwe kuti izvoni haiwa ngatisimbe zvichadarika nokuti kana ukangoramba ungori 1 manje pfungwa dzinenge dzakudzobva dzakubata. Saka ngatinamate vanhu vaMwari tichishingisanei nevamwe muma WhatsApp momu masocial media tichishingisana kuti hakuna zvisingaperi. Mwari vachatikundisa tichakunda chete nokuda kwezita rake chairo neropa rake rakadeuka tichasvika. Tinozvitenda naizvozvo mukati meinongwa.
Masikura sei ndimwandira paCape Town. PaCape Town hapanasi pari nani chaizvo. Zviri nani tiri mumudzimba umu. Hakuzi kufamba kwacho hakufambi kwembotonopinda mutauni. Road macho makangozara mapurisa vanenge vachitokubvunza work permit. Kana uchida kuenda kubasa kana uchienda kubasa utione permit yacho saka hapana kutosura tiri mumudzimba umu hapana kutotamba. Tuite sei chinozopuwa ndechekuteka uchida kuti unotengawo muriwo kosi mashopu acho ari mumarokesheni aya muroro kunetsa chaizvo. Saka ungotoende utaundi kwacho tinotsvage muriwo kusangana nepolisi ichikudzorera kumba. Mawani chaiwo tongopona nemikaka. Tuchanotenga nyama nyama yacho unowana usina kata hati kuchengetwa zvinhu naMwari tichiri raiti chaizvo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus pamwe nekupambwa kwakaitwa madzimai eMDC aya anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.